Vamnanga Gwavati, vari kupasek, shakava kunengo dzeparamende, vachiti vachazopa pfungwa dzavo nezvegwaro iri musi wemuvhuro.
They have made their observations. But beyond that, they have also compiled the debate in parliament, which can give you the insight of the feelings by members of parliament.
Vaisa pfungwa dzavo pagwaro remiganhu, asi pamusoro paizvozvo vabva vaisa gwaro renhaurirano pakati yakaitwa muparamende kuti muone kuti nhengo dzedare dzinonzwa sei nezvegwaro iri.
Vachitaura mushure mekutambira gwaro remuganhu iri, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati vachanoongorora pfungwa dzakapiwa nezvegwaro iri vogadzirisa pavanofunga kuti panoda kugadziriswa.
Vaitarisa toiongorora toona kuti ndepapi pavaine nyaya yekuti kana kuti pamwe takakanganisa kuti 1 plus 1 ndi 3 kana kuti 1 plus 1 ndi 4, ndozvatiri kunonotarisa togara pasi. Kana tatarisa togara pasi patinenge taonawo kuti apa pakakanganisika tinopaswa tudzasi, pasina kukanganisika tinopasiya pakadaro, nekuti bumbiro remutemo rati isu veZimbabwe Electoral Commission ndisu tine tsvimbo yatapiwa yekudhara miganhu yemawodzi nemaconstituency. Tichaita saizvozvo tichitedzera bumbiro remutemo.
Vawedzero vachiti vari kutarisira kuti kupera kwemwedzi uno vanenge vapedza kugadzirisa gwaro rekutarwa kwemiganhu iri. Vachibvunzwa pamusoro pezviri kunyunyutwa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nedzimwe nyanzvi mune zvesarudzo pamusoro pekwavanoti kusatevedzerwa kwebumbiro remutemo enyika, iro rinoti vavhoti vanofanirwa kuva vakaenzana mudunhu rega rega kana kuti constituency, uye izvi zvikasaitika havafaniri kuva vakawandisa kana kushomeka kupfuura zvikamu makumi maviri kubva muzana, amai Chigumba vati
manhamba kusiyana kwemanhamba 20% sendi kune vari kunzwisisa koita vasiri kunzwisisa, koita vari kunzwisisa asi vari kuda kuti zvingonetsa. Ehe, asi ndataura ndikati isi tiri kunonotarisa patanongedzerwa kunzi apa panenge pakakanganisika, tiri kunonodzokorora. Handiti kubvira tiri grade 1 taiita dzokororo, tiri kunonodzokorora kuti tione kuti zvechokwadi pane pakakanganisika here.
Nyanzvi mune zvesarudzo uye vaimboshanda nesangano rakazvimirira rinonzi International Foundation for Electoral Systems vaFarai Mukuta vaudzawo Studio 7 kuti zvakakosha kuti zekigadzirise zvinonzi zvinoda kugadziriswa neparamende pamwe nevari mune zvematongerwo enyika.
Pakava nekorokodzo yakabva kumapato anotipisa, yakabva kuparliamendi, yakabva kuvanhu vakazvimiri yavo vachiti pane pakawanda panoda kugadziriswa, sapamwe pasingaramwi kokuti ine constituency ine vanhu 20,000 ine 15,000 asi inoita 33,000 vhiki haingagoni kurega zvakadaro. Inofanira kuti zvakapiwa nead hoc komiti yakasarudzwa neparliamendi nemarekomendeshoni akapiwa neparliamendi agadziriswe kuitira kuti patinobata zvanzo yedu inyatsoitwa mune zvakanaka.
Vamukuta vatiwo mukugadzirisa zvinoda kugadziriswa, seki inofanirwa kuzviita nenguva kuti miganhu ishandiswe pasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu rikasabudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshanda. Bumbiro remutemo yenyika rinotiwo gwaro rekutarwa kwemiganhu iri rinodzoserwa kuzeki kana raziwa neparamende pamwe nemutungamiriri wenyika kana pachinge paine zvinoda kugadziriswa. Asi zeki ndiyo ine masimba ekubudisa gwaro remiganhu rinozoshandiswa pasarudzo kana kuti final delimitation report. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.